Munyori mukuru MDCT ya mzware kupewa Douglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vakatora muzinda uyu murunyararo uye pakazoitika mirijonga apo munyori mukuru MDC Alliance va Charlton Wende vakaenda nevechidiki vebato ravo vachida kupinda pamuzinda uyu nechisimba.
Chakazoitika ndechokuti vana Wende nana Denford ngadziore kana kuti anonzi madhukuya vakaronga mavanguard avo 45 vachida uya kuzorwisa pamuzinda ndawe MDC. Vachiuya kudaro vakatanga kurwisana ne police. Vakarwisana zvakare nemasoja. Isu hatinambobvira tabatana nemapurisa, hatinambobvira tabatana nemasoja. Takaenda kumuzinda wedu we MDC.
Asi mutauri we MDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pakashandiswa chisimba nemapurisa nemauto nevechidiki vebato ramuzvare kupe kubvuta muzinda uyu.
Takaitika nezuro ndechekuti masoja akauya ane ma youths vakarova ma security guard edu vakapinda pa Harvest House. Vasina kana mvumo kana kuti pamtemo mapurisa ndobvaramba kutibatsira patakaita report ati na Secretary General Wende vakaramba kutora report iyo vakati taurai mimi nemasoja. Secretary General vakati togotaura sei nemasoja, masoja ndoano anoshanda nemtemo here.
Kunyange hazvo vamonzora vati vari kushandisa mutemo zvitevera mutongo we Supreme Court wakapa masimba kuna muzvare kupe. Muzvare Mahere vati zvakaitwa nezuro zviri kunze kwemutemo.
Hapana mutemo unobvumira masoja kuti apinde mubuilding vabarricade madoo vateme madoo varove masecurity guard kuti vapinde mba, hakuna.
Asi vamonzora varamba kuti vakashandisa mapurisa nemauto nezuro.
Isu hatina kumbobvira taenda nemasoja, hatina kumbobvira taenda nemapurisa. Asi chino zikano ndechekuti masoja nemapurisa ari mudhorobha achigadzirisa nyaya dzechirwere checovid. Ndo varikuita enforcement yema covid regulations. Zvino vakaona vanhu vakupwanya madoo sekuita kwakanga kwakuita vana madhuku nezuro nenhasi makuseni vapwanya doo rekuseri kweHarvest House, mapurisa anosunga vanhu vanenge vachiita izvozvo. Ndo saka pasungwa vanhu 5 ivavo.
Vamonzora vati havasi kuzobvumidza vanhu vasina mvumo kupinda muMRT House kudzamara vaita musangano Extraordinary Congress uyo vati vachamisa havasi kuzopinda sezvo vakadzingwa muMDCT namuzvare kupe svondorino. Muzvare Mahere vati MRT House ndiwo muzinda webato ravo uye vacharamba vachirwisa kuti vatore muzinda wavo pamwe nekusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uye pataenda pamhepo tange tisati tawana mhinduro kubva kubazi remauto. Muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe waisa mashoko paTwitter uchiti uri kushushikana nekushandiswa kwemapurisa nemauto mukutorwa kwemuzinda webato rinopikisa, uchiti kuti pave neutongo hwejekerere zvakakosha kuti munyika muve nemapato anopikisa akasimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.